chikoro kana nanasi handisi muna akapusa stereki saka iwe pawanda vakanzwa ndichiti ndoda kutengerwa gitare vaingoti it's a passing passion yanguyo ichakufura mwana
Jinji vari kutambira na saine mumanzi wako.
Yeah, music yedu iri kutambirwa zvakanaka. A lot of people chingatoita mutauro ndechekuti mumwe nemumwe wavo anenge auda kuedza kuti ma songs edu andi convince kuti usongo hombe ndeipi.
Vaunoti vava ndo vakakupa shungu kuti urambe uri mune zvemagitare ndiva nani.
Kushinga kunobva muvanhu vanokutsigira ende vanokutsigira panguva dzakasiyana siyana chitangawo kuridza gitare pano vanhu vaitoo ndiinkarejawo mwezi iyoyo yaunenge uchiita pane munhu anokwaisa kuti zvinogona kubuda zvinogona kufamba kwozoita ende unonida vanhu vanokushingisa ava zvakasiyana siyana mumadifferent stages emusic mumashure omo vamutukudzi vaindishingisawo kuti amwanangu shinga zvinogona kutoita then kumashure kwacho kuchitanga there are people like Sawirongo ainzi Benson Mukwende aindiinkarejawo kuti ndidzidzire gitare racho saka zvinosiyana nestage yaunenge uri
vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi
angade kutibata ngavatibate on all social media ngavatibate pakanzi Sarungano that is our name across all social media Instagram Facebook Twitter TikTok everywhere Sarungano those table then vanoda number tinowanikwa pa 0772 919 755.
Kamungadi kubuda nako mudariro ndekapi nhasi timbokati chwa.
Aiwa kakupedza tinofanira kupedza nekanonzi Rugare ngaruwande kakaitwa naSarungano akabatana nechikwata chinonzi Mabasa avatumwa.
Chekutanga mukasvika pano svikai nerugare chechipiri muchizobva pano endai nerugare Rugare ngaruwande Kasvika pano svikai nerugare chechipiri muchizobva pano endai nerugare rugare ngaruwande vamuri ngaruwande rugare ngaruwande vamuri ngaruwande rugare ngaruwande vamuri ngaruwande rugare ngaruwande vamuri ngaruwande
kwati unganidza pano na baba Sarungano
Kwa tinobva, kutirangarire nana,
Vamos.